Izuva ratinotambira zvakanaka zvikuru. Zvikuru sei tichifunga pamusoro pevamwe vazhinji vedu vane vana maAmericans vanokudzawo zuva irori. Endi vazhinji havazivi kuti izuva rakaita sei. Izuva ratinokwanisa kuti independence sezvatinongoitawo April 18 kuZimbabwe. But ko America yakabva kuva independent kubva papi? America yakabva kuva independent kubva kumacolony emaBritish muna July 4th, 1776. So izuva guru kuno. Vana vaZimbabwe vazhinji vamwe vari kutoendawo kumapati ekucelebrata zuva iroro, ekucelebrata zuva iroro. But vamwewo vari ngogara kudzimba vachingoitawo mabarbecue, vachigocha nyama nemasausage nekufara pamwe chete, sezvo iri nguva yekuzorora.
Ndingabvunzewo, muri muguta guru kaimi muNew York umo, zvii zvimwe zviri kuitwawo nezvizvarwa zveZimbabwe, zvimwe pamwe zvamuri kuitawo nemiwo ikoko?
Vazhinji vari kuzorora. Vana veZimbabwe vanoshanda. Mhene kana mbunzwa kamboka kanonzi amai nababa musandicheme kana ndafa kuAmerica. Vana veZimbabwe vanoshanda. Saka zuva rinoiro vanobva vatoritora kuti hamira nditombozorora nekuti mazhinji mabasa anenge akavharwa. So vazhinji vari kucelebrata vachionawo TV, vachiona macelebrations anenge achiitwa paTV, but vakazorora vari kudzimba. Vamwewo ndo vanotora nguva yekuwanawo nguva yekubatana nevamwe vachiitawo mabarbecue iwayaya nekushanda pamwe chete nekubatana pamwe chete.
Imiwo sechizvarwa cheZimbabwe chinotonderawo kuti kuZimbabwe kwakamboitwawo zuva irori rinopembererwa saizvozvi, mashoko amungapewo zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno maringe neindependence aya ndeapiwo mashoma?
Kungo chishuwiro chemwana wese vemuZimbabwe kuti dai nyika yedu yabudirira, chishuwo chemunhu wese dai nyika yedu yaekonomi yaita zvakanaka, vanhu vawana mabasa, vanhu vafarawo pamwe chete, vanhu vane mapolitical views ari different vabatana vaita chinhu chimwe chete, kuitira kuti zuva iroro ribva raudzamo hwezuva iroro hubva hwaoneka, hubva hwacelebrata nemunhu wese, nokuti izuva rakanaka. April 18, just like July 4th kunoku, April 18 izuva rinofanira kukosheswawo, ratinofanira kukosheswa, but zvinofanira kuendana neikonomi yenyika nekufara kwevanhu vese, kubva asina mari neasina mari, vemachechi vese vanhu vane veZimbabwe. So izuva riro tinoramba kuchifunga pamusoro penyika yeZimbabwe even though tiri muAmerica.
Handinokutendai zvikuru mufundisi nenguva yamatipa. Tokushuvirai zororo rakanaka ikoko.
Mwari vakukomborerei mose.